vapresidenti vamunangagwa pavakapinda paupresidenti hwenyika ino vakati ivo maitiro andinoda kuti zviitwe muZimbabwe vakati ivanda kuingenja nyika dzese dzive dzizoita business muZimbabwe katizve politics pasi asi tauda kuita zvoufumi hwenyika ino saka izvezvi hazvishamisi kuti iroro ndodonzo ravo ndosaka vachisangana nani nani zvake ari mukuru paari ungava mukuru wenyika ungava mukuru wamakambanizi ungava mukuru weiwei kuti zvinhu zvinake vauye kuZimbabwe vazoinvesta mukatarisa mwedzi yapera uyo vanga vari kuIndia ipo papfuura pamberapo vanga vari kuChina nhasi uno vari muMiddle East saka ishungu kuti dai Zimbabwe yabudirira saka vakati ivo less politics more of economy
tiri kuonawo vamwe vari kuti misangano yakadai zvishoma zvainozopundutsa kunyika asi mari dzichingoburiswa kuenda kumisangano iyoyi nezvimwe zvakadaro zvii zvamungataura
handizivi kuti vane pfungwa dzakaita saidzodzo kana vamunangagwa vachiti tinoda kuita reengagement handizivi kuti reengagement yacho inoitwa munhu akagara here muofisi kana kuti unoita reengagement uchifamba kufamba kwavo ikoko kunotobudisa mari nokuti zviripo zvinoda kuti zviitwe saka hapana chinofanira kushamisa idzo ipfungwa dzomunhu asingatombozivi kuti life yakamira sei kana kuti business renyika rinoitwa sei mukuru anotofamba achitsvaka business zvinongofanana nomunhuwo anovhima haugoni kubata tsuro kana wakagara pamba asi unotopinda mumasango mumasango imo muchasangana nenyoka uchabayiwa nemhinzwa saka unoshaya kuti vari kutsoropodzava tiri tese rekuda kuvaka nyika ino kana kuti changova chinakirwa chijairira chokungoti zvese zvinoitwa nehurumende zvangashata
tichitarisawo iyo musangano weglobal business forum africa zvii zvamungatarisirawo zvingawanikwa nezimbabwe kubva mumusangano
Zimbabwe tinotarisira zvinhu zvakawanda tikatarisa nyaya yekumiddle east iyi ndokunowanikwa mafuta saka zvinogona kuti ivo purezidendi vamunangagwa vataure namakambanizi iye ari ikoko vachiudza kuti aiwa zvouya muzoinvesta kuno kuZimbabwe makambanizi anokwanisa kubuda mukatarisa vana Dubai dzakavakwa nderimwe divi rinokwanisa kutarisirwawo kuti infrastructure yedu ivevo yemhando yapamusoro nokuti tinenge tichidzidza kuti chii chakanaka kunana Middle East ikoko mukanyatsotarisa vanokwanisa kutora mvura yomugungwa vachichija kuti ikwanise kumwika saka nderimwe area yavo iyoyo ruzivo rwavanaro rwatinotarisira kuti zvinokwanisa kuti zvibatsire Zimbabwe kana tikaona ruzivo rwakaitavo sairoro
nyaya dzekutengeserana idzi vachirumhanzu dzinenge dzichidawo kandiroenda kandirodzoka zvii zvingapiwawo neZimbabwe
tisakangamwa kuti Zimbabwe ina maresources manatural resources zvakaita madiamonds zvakaita goridhe izvozvo ndezvimwe zvinokwanisa kutengeserwa kumaarabs nokuti maarabs ava vanhu vane mari ndo vanoda zvinhu zvinokosha zvakaita samaringi emadiamonds zvakaita maringi egoridhe zvakaita idzodzo wachi nezvimwe zvakadaro tiri vanhu vanorima nyama muno muZimbabwe saka nderimwe divi rinokwanisa kuti ribudirire tiri vanhu vanorima mbudzi muno muZimbabwe nderimwe divi ratokwanisa kuti vatengesera maarabs ivava ivowo tichiwana zvinhu zvakaita semicheka makapetsi nezvimwe zvakadero tine miti forestry munemo ndezvimwe zvatokwanisa kuvatengesera takatarisira kunyaya dzamapuranga.